Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare nhasi uri musi wemuvhuro kurume 26 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Sininga. Ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoizvi muchirongwa chanhasi.
Kuwe Department of National Parks vamangwanya vakanga varamba kuti vakwanise kusaina egwaro iri. Nemhaka yekuti vanga vachiti havakukwanisa kuona zvinhu zvacho zvoda kuendeswa kunze kwenyika. Asi ivo mukutaura kwavo wakazofonerwawo nguva yacho anga ari director weState Occasions achivabvunza kuti muri kuda here kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika akufonerei ari iye.
VeNational Parks vanoti vapa mapurisa umbowo hwekuti amai Grace Mugabe vane chekuita neuori pakutengeswa kwenyanga dzenzou.
Kwatinga angotaura tiri kuti mazuva ano kuri kungotaurwa accusation after accusation. Kungoshamiswa kuti kana zviri zvechokwadiko zvaazva chinyararirwe kunguva yese.
Asi vaAmbrose Mutiniri vebato idzva reNPF rinonzi riri kutsigirwa nemhuri yavamugabe vanoti nyaya iyi iri kupomerwa amai Mugabe ndeyemugodzi Matsuro.
Vanonosvika vachiita madiscussions ebusiness kwete kungoti mapolitics ndiwo anozadza ndega ayo kwete. Ninge tichitarisira kuti president vakafamba vakanotaura zveplatinum vanenge vachitaura navachitande vanenge vachitaura nezvimwe nyanzvi zvinozoita kuti madhuzi achiya munyika agone kugamuchirwa.
Vamunangagwa voedza kukwezva vekunze kuIvory Coast kuti vauye kuzotanga mabhizimisi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vebazi rekuchengetedzwa kwemhuka reNational Parks and Wildlife vanoti vapa mapurisa umbowo hunoratidza kuti amai Grace Mugabe, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaiita zveuori pakuburitswa kwenyanga dzenzou munyika vachishandisa vakuru vevasori. Nyanga idzi dzinonzi dzimwe nguva dzaibuditswa dzichinzi dzaive zvipo kuvanhu vari kuAmerica, kuChina, kuDubai nedzimwe nyika. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, vaudza Studio 7 kuti mapurisa achangotanga kuferefeta nyaya iyi, uye zvinogona kutora nguva sezvo vachitevedza mitemo yose pakubata basa ravo. Amai Mugabe vari kupomerwawo mhosva yekuita zveuori pakutengeswa kwegoridhe nemangoda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri. Muchandiregerera weNational Parks vati nashe farao avo vati vakapa mapurisa umbowo hwose hwekubiwa kwenyanga dzenzou.
Zvatakaita isusu seDepartment rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka takakwanisa kupa umbowo kana kuti zvatinofunga kuti zvingabatsira pakuferefetwa kwenyaya iyi kumapurisa. Tipati zvino hapana zvimwe zvatingakwanisa kutaura nekuti nyaya iyi iri mumaoko emapurisa ndo vari kuitarisa. Asi chikuru chatanga tiri kutarisa ndechekuti pakaitika imwe nguva apo vanhu vekuofisi kweaimbova mutungamiri wenyika vakanyora tsamba dzakati wandei. Imwe yacho yakanyorwa yandingakwanisa kutaura pari zvino ndeye musi wa29 October ichikumbira kupuhwa mabharo kana kuti matsamba ekuti vakwanise kufambisa nyanga dzenzou. Asi mukuru weDepartment reNational Parks vamangwanya vakanga varamba kuti vakwanise kusaina egwaro iri nemhaka yekuti vanga vachiti havasi kukwanisa kuona zvinhu zvacho zvinoda kuendeswa kunze kwenyika asi ivo mukutaura kwavo wakazofonerwawo nguva yacho anga ari director westate occasions achivabvunza kuti muri kuda here kuti mudzimai womutungamiriri wenyika akufonerei ari iye kuti mukwanise kusaina zvinoita zvakazova kuti mukuru wedepartment renational parks vakwanise kusaina gwaro iri vari mumugwagwa kubva kumba kwavo kwavanga vachienda kuofisi
saka zvii zvamunoita kuchengetedza nyanga idzi
isusu sedepartment reruna nezvekuchengetedza kwemhuka dzemasango tine machengetedzero akasimba enyanga idzi zvekuti hapana pangakwanisa kuti nyanga idzi dzingabuda kubva padzinochengeterwa zvekuti system yacho iri computerized so to speak zvekuti dzimwe nyika dzakaita sana Namibia dzinotombouyawo dzichida kukopa kana kuti dzichida kuona kuti nyanga dzinochengetwa sei dzisingakwanisi kuzobiwa saka takabva taona kuti kumwewo kwaakuchikwanisa kuwanikwa nyanga idzi dzenzou kwaakuri kupoaching ndokwaakuchiwanikwa nyanga idzi zvekuti kubva pakapinda mutungamiri mutsva wenyika ava munangagwa gore rapera ongororo yedu isusu sedepartment renational parks iri ratidza kuti poaching yadzikira zvikuru kubva vamunangagwa pawakapinda basa muna November gore rapera saka tiri kuona kuti tiri kuwana rutsigiro rwakakura kubva kuhurumende kuti nyaya dzepoaching nekuchengetedzwa kwemhuka dzedu kunge kuri kwepamutoro
saka kana muchiti makapa mapurisa humbowo makavapa humbowo wakaita sei chaizvo
takavapa mapepa semapepa andataura ekuti pane mapepa ainyorwa bhozi nekuti zvinhu zvichiitika zvinonyorwa pasi kuti tirikukumbirawo kuti mutifambisirewo matsamba aya senoenzaniso imwe tsamba yachanga iri yekuti tirikukumbirawo kuti mutipewo gwaro rekufambisa zvinhu izvi atingatiwo masitis permit nekuti haukwanisi kufamba kubudisa nyanga dzenzou kana zvimwe zvinhu zvinobuda munyanga dzenzou kusina matsamba aya asi dambudziko hombe ranga riripo ranga riri kuti matsamba aya paaisainwa zvinhu zvacho zvainge zvatopuwa vanhu kudhara kana zvanga zvazvisipo panga pasina mukana wekuti uone kuti zvinhu zvatiri kuendesa zvacho ndezvipi
ko vamwe ka vari kuti zvinenge zvematongerwo enyika veparks makushandiswa munyaya dzezvematongerwo enyika
hazvizi zvematongerwo enyika izvi zvine sekutaura kwandaita mukatarisa kuona kuti kubva gore rapera makore apfuura taiwana mhuka dzaiposwa kudarika sedzadzakuitwa mazuva ano saka ende zvine humbowo hwacho hunokwanisa kuratidza kuti mhuka dzakaposwa ingani nguva yakafanana yegore rino nenguva yakafanana kana kuti yegore rapera semenzaniso isusu hatiti zvematongerwo enyika zvatinoita basa redu guru nderekuchengetedza mhuka ndo basa redu ndo zvatinoita patinomuka pega pega basa redu nderekuchengetedza mhuka kuitira kuti vamangwana vana vadiki vari kuzvarwa nevachazouya vanga vachikwanisa kuzoonawo mhuka idzi dziripo dzakawanda semawandira dzakaita ndo basa redu hatiti zvematongerwo enyika
mutauriri wenational parks vatinashe farao vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 hatina kukwanisa kubata amai grace mugabe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi blessing abatawo mutungamiriri webato idzva renational patriotic front vaambrose mutiniri avo vati zviri kuitwa ndezvematongerwo enyika sezvo paine kufungidzirwa kwekuti mhuri yava mugabe iri kuvatsigira
chatingangotaura ndechekuti mazuva ano kuri kungotaurwa accusation after accusation ugoshamiswa kuti kana zviri zvechokwadiko zvaa zvachinyararirwei kunguva yesei
saka semaonero enyu izvi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika
ndozvandingangofunga chete handina chimwe handina chokwadi nezviri kutaurwa zvese saka ndangowa nechekuita nezvematongerwo enyika
asi pamakavamba bato iri ndo zvimwe here zvamaitarisira kuti zvichaitwa izvi kuti panenge paakubudiswa nyaya dzakadai idzi
hatina kumbenge tichitarisira kuti pangabude nyaya dzakaita saizvozvi sekuti isisu bato takafoma kukorekta zviri rongo chete ende ivo vaimugaba havanei nebato iri rinonzi NPF
saka havamo mubato muzvachose
havamo
ko vamwe vanotika takambokuonai vamutinhiri makamira nayo vamugabe kublue roof uko nekudaro vanogona kunga vanga vachikutsigirai
kublue roof ndakaenda ndikatoonana navamugabe it was a curtis call and heis a citizen and a voter wezimbabwean citizen ane kodzero yake and heis an elder munhu mukuru wandaitonotsvagawo njere kubva kwavari
Mutungamiri webato re NPF va Ambrose Mutiniri. Vange vari parunare muarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa vapinda mumusangano wevakuru vemakambani emuAfrica weAfrica CEO Forum uri kuitwa kwemazuva maviri kuAbidjan kuIvory Coast. Musangano uyu uri kuitwa veruzhinji vakatarisisa kuti vamunangagwa vane shanduko yavari kuunza munyika here. Vamunangagwa vasivo vega mutungamiriri mutsva wenyika kuenda kumisangano iyi. Vakasarudzwawo mwedzi yapera kutungamirira Liberia vaGeorge Weah vari kupindawo mumisangano iyi. Vachitaura kumusangano uyu vamunangagwa vadzokorora mharidzo yavo yemazuva ano yekuti Zimbabwe yavhurwa kuita mabhizinesi.
Ladies and gentlemen, Zimbabwe is open for business. And I invite you to come and invest in Zimbabwe.
Nyika yeZimbabwe yavhurwa kuti tiite bhizinesi. Ndinokukokai kuti muuye kuzodyara mari kuZimbabwe. Kana tikabatana, tinobatsirana kuumba Afrika yedu. Tikabatana, tinoumba nyika dzakanaka pasi rose. Ngativei vatungamiriri venyika vanoteerera. Nyanzvi mune zveupfumi hwenyika dziri kuti misangano iyi yakanaka chose, asi mafambiro ari kuita vamunangagwa anogona kupedza mari yenyika vachiti nzendo dzavo dzawanda sezvaingoitwawo nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshandawo nesangano rePersicon Global Fund Managers kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga chandingangotaura ndechekuti tikatarisa kwatakabva senyika neupfumi hwenyika ndekwekuti nyika yedu yanga yanyanya kupatsanurwa pane dzimwe nyika dzepasi rese. Kuti vanhu vagozotanga kuva nemamwe maonero enyika zvinhu zvingatora nguva yakareba chaizvo, ende hazvizi zvinhu zvinogona kunzi mangwana taakutoona shanduko, nekuti vanhu vanoda kunzwa kuti muri pachokwadi here nezvamunotaura. Kana muchiti muri open for business, iyo mitemo yacho yakavhara mabhizinesi, hazvina zvazvinobatsira. Saka nyaya idzi dzokuonekwa kwadzakaitwa kungava kungabatsira kuti vamainvestment agotanga kuuya munyika.
Iko kufamba kwavari kuita vamunangagwa uku nemakurukota vanofamba nawo nguva dzose vachipinda misangano yekuwanda yavari kupinda iyi, zviri kurevei kuhomwe yenyika?
Zvinotopedza mari yenyika, asi chakakosha ndechekuti panofambwa ipapo pave nemaresults. President paanofamba havafani kuti vafambe nemapoliticians chete, vanofanira kunge vachifamba nenyanzvi dzezveupfumi, vanofanira kunge vachifamba nenyanzvi dzemabhizinesi. Vanonosvika vachiita madiscussions ebusiness, kwete kungoti mapoliticians ndo anozadza ndege aiwa kwete. Tinenge tichitarisira kuti president vakafamba vakanotaura zveplatinum, vanenge vachitaura navachitando, vanenge vachitaura nedzimwe nyanzvi dzinozoita kuti mabhills achiuya munyika agone kugamuchirwa, agone kuzonoitwa zvakanaka. Saka ndo chinhu chakakosha chaizvo chaizvo. Ndakambotarisa composition yakanga ichitanga ichifamba napresident yeva vaifamba navo, pekutanga yanga isina yatsokundifadza nekuti yanga ine mapoliticians akawanda chaizvo. Asi iye zvino ndiri kuona nyangwe dingindiya remusangano wavari kupinda wemaCEO round table, zvinoreva kuti panenge pachifanira kufamba maCEO, pachifamba anoziva nezveeconomy, kwete kufamba nemapoliticians akanyanya kuwandisisa aiwa.
Avo vanga vari nyanzvi yezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare kuHarare neStudio 7. Dare reparamende yeAmerica riri kuzeya mutemo wekubvisa zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, uye nhengo dzeparamende yenyika iyi dzinoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuti zvirango izvi zvibviswe. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Nengo ze committee dari Senate reku America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Foreign Relations Committee va Chris Coons vebato remadhemocrats nava Jeff Flake vemarepublicans vakatura bhiri mudare ravo rakanangana nekuvandudza mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA. Mutemo uyu wakadzipwa nedare reCongress muna 2001 uchitemera zvirango vamwe vakuru vehurumende vaipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru muhurumende vanoti vakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti Zimbabwe yainge yatora mapurazi kubva kuvachena ichipa vatema. Mubhiri ravo vakunzi navaFlake vanoti kuti zvirango izvi zvibviswe, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena, kuvandudza upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemuHarare yamai Gertrude Moyo vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neparamende yeAmerica zvakanaka chose.
Zvakanaka kuti nyika dzakaita sana America dzipindire, nekuti ndo dzine mari, ndokuti munyika medu muitwe sarudzo ine jekerere pasina kudeuka kweropa.
Mutauri weMDC inotungamirwa navawash mencube vakurawo nechwai vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pabhiri ravekuzeiwa neCongress yekuAmerica.
Zviri kutaurwa ne vekuAmerica kuti vari kuuya tinototsigirana nazvo devauya vatsvaga kuti vavhunzurudza ZANU-PF kuti vanhu vakadisapia vakaenda kupi kuti tigoita sarudzo dzakasununguka.
VaRichard Chimbiri vanoona nezvesarudzo muMDC vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti America nenyika dzepasi rese dzipe muono wadzo pasarudzo dzemuZimbabwe.
ZANU-PF yakatoenda kuRussia, ndiyo chete nyika ZANU-PF ninge Zimbabwe yakadaidzwa kuRussia kunoona maitirwo anoitwa sarudzo. Hakuna nyika yakaenda kuRussia kunze kweZimbabwe. Chayaendera kuRussia utsotsi huri kuitwa neRussia watakambonzwa makungwa kungwa kuti yakazviita futi kuAmerica.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVividi Gwede vanoti mutemo uri kuda kudzikwa neAmerica wakanaka chose. Vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaona mukana wekuzvichenura nekuita sarudzo dzakachena sekuvimbisa kwavo.
Havana imwe nzira yavangakwanisa kutora. Tinoona vaMnangagwa vane nzira imwe chete ingaita ingachenura kuye kwavari pachigaro. Sezvo zvambotaura kuti pakutorwa kwaita chigaro muna November vakashandisa mauto. Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo zvavana imwe wei yavangafamba nayo kunze kwekuti vaite sezvanga zviri kukurudzirwa neAmerica nedzimwe nyika dzakatikomberedza.
Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo America ine kodzero yekutsika mutemo wainoda, hazvina kunaka kuti iudze dzimwe nyika kuti dzozvitonga sei. Mashoko aya atsinirwawo nemurayiridzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe Professor Charity Manyeruke avo vati Zimbabwe nyika yakazvimirira isingafaniri kuudzwa zvekuita neAmerica. Vati Zimbabwe ine paramende yayo inogadzira mutemo wayo. Vaendera mberi vakati hapana chinoshamisa pane zvekuitika nekuti mapato anopikisa anoda kuti Zimbabwe igare ichiomeserwa pane zvose zvikuru MDC. Asi veMDC vanoti ZANU-PF ndiyo yakazvikokera moto muziso nenyaya yekutonga nedemo. Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF muparamende vaLove Mo Matuke vaudza Studio 7 kuti paramende yekuAmerica yakasununguka kudzika mitemo yainoda. Vatiwo Zimbabwe iri kuronga sarudzo dzakachena dzine vaongorori vekunze. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye vachatambira chero zvichabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM
muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei, pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasi yaudza vanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia vanosvika makumi matanhatu kuti vabude munyika iyi mukati mevhiki rimwe chete. Dzimwe nyika dzakaita seFrance, Germany nePoland dziri kuitawo zvimwe chete zvichitevera kushandisirwa muchetura kwemumwe musori vaSergei Skripal nemwanasikana wavo kuBritain nevanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia. Izvi zvakanzi neBritain kuda kutanga hondo. Russia iri kuramba kuti ine chekuita nekushandiswa kwemuchetura uku. Egypt iri kutanga kuvhota nhasi musarudzo dzemazuva matatu idzo dziri kutarisirwa kukundwa nemutungamiriri wenyika vaAbdel Fattah al-Sisi, asi vemapato anopikisa vanoti sarudzo idzi dziri kubiridzirwa. Munyaya dzezveutano, mukuedza kubatsira veruzhinji kuchengetedza utano hwavo, sangano re-Seventh Day Adventist Church rakatanga chirongwa chekubatsira veruzhinji pachena kuongororwa zvinhu zvakadai sehigh blood pressure, shuga, uremu pamwe nekubatsira neruzivo rwezveutano kusvika kupera kwemwedzi uno.
Vachitaura neStudio 7, mumwe mukuru wechechi vaAlbert Muparuri vati vanhu vazhinji havana ruzivo nezvekudya kune utano, uye ruzhinji runofunga kuti kudya zvinhu zvakaita senyama zuva nezuva zvinoratidza rugare. VaMuparuri vati sechechi vaona zvakakosha kuti vadzidzisane neveruzhinji nezveutano kuti vanhu vadzivirire zvirwere, kunyanya zvinouya nekuda kwezvekudya.
Chaita kuti chechi inge ichifunga gwara rakadai inobvira pakuona mararamiro atiri kuita mukore unoyu sevanhu nezvirwere zvatiri kusangana nazvo. Saka tochiona isusu panapa nekururama kwedu sevanhu, tinofunga kuti munhu anenge ari kudya nyama nguva nenguva, ari kudya shuga, ndo vanhu vanenge vakabudirira. Asi nekudaro tachi tinorega tichiona tochionesana nehama dzedu tinomuzimbabwe kuti isusu patiri kuenda panapa ka tinenge tiri kuda kurasika.
VaMuparuri vati Health Expo yavari kuita iyi iri kubatsira vanhu vanosvika 100 pazuva.
Chirongwa chedu chiri kutambirwa zvakanaka, chirikutambirwa zvakanaka chose sekuona kwamambo itevin pamasvika. Pane the response yevanhu vatiri kuona maybe on a daily basis between 9 patinotangana 9 mangwana anokusvika na 1 o'clock. We see van about 100 vatinenge tichiona vari kungouya, vari kungofamba vachisvika tichikurukura navo. Saka ndinoona kuti inhamba yakati nakei. So patingati patakatanga muna machi panati kuona 100 pazuva, kusvika iko zvinhu panopera machi pane mazuva mangani 20 tinoita tosvika maybe kuvanhu vanenge vatori like 2000 zviviri. Saka ndinoona kuti izvo zvinhu zvine zvakati nakei.
Vatawanda mashine nyanzvi mune zvekudya uye zvichivaka muviri vati kuburikidza nechirongwa chechechi SDA ichi vari kudzidzisawo veruzhinji zvakakoshera kudya chikafu chechinyakare. Vamashine vati kudya chikafu chakatsetsenurwa kunokanganisa utano.
Saka isusu tiri kunyanyotsimbidzira panhau yeplant based diet. Vanhu vazhinji vasiya chikafu chedu chatakakura tichidya cheplant based diet. Saka iplant based diet tinoiwana kupi? Kumagrains, tsanga, mafruits, michero, mavegetables, miriwo nenzungu, manuts. Mumaplant based diet momo tinokwanisa kuwana zvose zvatinoda kuchikafu chedu, kuchizvichitipa manutrients ose atinoda. Nasi tangatinya nyonsimbidzira pamusoro pemagrains kuti ngatimadye asina kurefine. Vanhu vanhasi vakufarira kudya zvinhu zvewhite. Chingave chingwa chewhite nekuti chinonaka, chinonakidza kuona meso. Rice rewhite rinonaka rakachipa kubika. Sadza rewhite, spaghetti white, zvinhu zvese zvango zvewhite. Asi tikubvisa fiber patinosurisa. Fiber kana kuti roughage ndo yatinoti mutsvairo wesystem yedu inobatsira kuti kana wadya tsvina ikwanise kubuda mudumbu.
VaElias Masirifa vakurudzirawo veruzhinji kuti vave vachinwa mvura yakakwana pazuva uye vakati mvura haifanirwi kunwiwa kana munhu achidya sezvo zvichikanganisa utano.
Per average munhu anofanirwa kumwa at least 8 glasses of water, maglass 8 pazuva. Ende zvinoenderana zvakare nemiri yedu. Kune dzimwe nzvimbo dzinopisa toda kuti tinwe kana even more than 8 glasses. Then maybe kuna vamwe vanhu vanoita zvekumhanya zviri physical, they need even more water.
Vamwe vevanga vauya kuzobatsirwa kuHealth Expo vaudza Studio 7 kuti vabatsirikana zvikuru sezvo vabatsirwa pachena. Vatiwo zvinhu zvakadai sekuongororwa shuga neBP zvinoda mari kuzvipatara uye vazhinji vava havana mari yacho. Zvichakadaro, kuramwa mabasa kwavana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende kuchiri kuenderera mberi zvichisiya varwere vasina chekubata. Vana chiremba ava vanoti kusvika pari zvino hapana chawiriranwa pakati pavo nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Muhlanga Nyauye achitipa zviri kutaurwa nevanhu padande mutande reinternet.
Let's talk ngatikurukurei nhasi tiri kumbotarisa zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya yekuti vamwe vagari vekwazvimba vanoti havasi kufara nemasoja ari kungombeya mbeya mavanogara nenzvimbo dzekutandarira. Saka tabvunza isu mubvunzo wekuti kwenyu kwakamira sei, regai tiende kwavari tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Lightoni ndogara kuchingisa. Ai nyaya mauto iyi haisi kumbotinakidza kana zvichizinzwa zvichitaurika kuti hurumende iri kudai iri kudai, asi kutifadza.
Pane nzvimbo dzamambovaona here vari? Nekuti pane vari kutaura ive kuti kwazvimba vanga vari kuona vemauto, imi pane kwamavaona here?
Zvinhu zvatiri kungonzwa hatisati ambovaona zvedu, but tichingonzwa kuti zvadai mauto anzi adeployiwa kuda kuzotizira vanhu mauto azonzi adai. Tatitangoti pangosainirwana nyaya dzemareforms dzedzichingotaurwa mumapepa.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai Facebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Dynamos iri kutarisirwa kutamba neHighlanders svondo rinouya mumutambo weCastle Premier Soccer League panguva iyo vatsigiri vechikwata ichi vasiri kufara nematambo echikwata chavo mumwaka uno. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira zvakaitika.
Chekwata chine mukurumbira ichi chakatungamira 3-0 ndokudzorwa katatu zvekare neShabani Mine mumutambo uyo wakapera uri mangange 3-3. Izvo zvisina kufadza vateveri vavo avo vaitarisira mapoints ese matatu. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa Dynamos neChicken Inn 1-0 svondo rapera. Mumwe mutsigiri weDimbare vapumbulani madhorobha vachiti ivo vari kuona kuti kusapihwa mari kwevatambi vavo chiri icho chikonzero chekusatamba zvakanaka kwechikwata chavo.
Maplayers ngavapiwe mari titambe bhora rakanaka, ndokuti titambe bhora.
Vatambi veDynamos vakaita saChristian Ekupa uyo ari kuramwa basa nakapteni wavo Ocean Mshure havasati vapiwa mari dzavo dzemwaka wapera. Vamwewo vatambi vanonzi havasati vapiwa mari iyo vakabvumirana kuti vachapiwa nekutambira Dimbare mwaka uno. Asi mumwe mutsigiri weDynamos muzvare Judith Nyasanza vanoti ino haisi nguva yokukandirana matombo, vachiti ivo pari kudiwa kubatana kwavatsigiri vese veDynamos kuti chikwata chavo chisimuke zvekare. Mamiriro akaita zvinhu musha weDynamos auya panguva iyo Dimbare yakatarisana nemutambo mukuru weBattle of Zimbabwe Part 1 uyo vari kusangana neHighlanders nemuhuro musi wa2 kubhumbi. Asi Islanders haina matambudziko akadai. Mushure mekutora mamwe mapoints matatu apo yakarova Rangers mushure mekushanya National Sports Stadium nezuro stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chabva chaperera pano kwanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mbimbitho 2018 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namuhla esarenya sabade nomsenge okuthi i-demonstration sahamba emahofisini e-Helsinki. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Bengerano wala ukubuhlungu.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele njalo lamuhla esibhedlela separirenyatwa eHarare. Amapolisa abikwa anikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkakhe kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephakathi kwemisebenzi yenkohlakalo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele emhlangano wenkokheli zezinhlanganiso ama-CEO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum owenzelwa kwele Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi batshengisele lamhlanje esibhedlela separirenyatwa eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi angezelele iholo labo kanye lezinye indingeko. Udokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi odokotela abancitshi abazingcitshi emkhuhlaneni etshiyaneyo asebeqhasile kulokhu ukutshengisela labo besithi lawo awaqhubi kahle umsebenzi ngoba bengancediswa ngodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ungwenya wengezelele wathi ziningi izigulane ezingelatshwayo ngoba odokotela bebutho lesizwe abasesibhedlela abenelisi ukunceda wonke umuntu odinga usizo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo dokotela Ngwenya, yena oqala ngokuchasisa ukuthi batshengisele besenzani lamhlanje.
Namuhla esarenyatha abade nomsenze okuthi i-demonstration sahamba emahofisini e-Helsinki. Siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Bengerano wala ukubuhlungu. Sasuka khonapho ke sasesidemonstrator esarenyatha yonke kodwa kakulalithi osebenzile nanamuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili kokhalala umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Kwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuwekhithela amadokotela ukuthi ngedeyi le-30 sikustrike namhla siku-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke akustrike umsebenzi. Okwesibili ukuthi uhulumende kathesi uthi nawo amadokotela aqedile emsebenzi eseZimbabwe okumele engene emsebenzini ebengamajunior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze yenzakale. Okwande ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela iminisi esitsho ukuthi wena afisa ukusebenzela na, bese kuyaphuma ibisi ebhalwe ibizi likadokotela lesibhedlela afakwe yinto esokuhanja kuye lungisa amaphepha khona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethisela ukuthi bazafela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduata e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa izibhedlela, baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwane kakhulu njalo iningi labo ngabanayo i-experience eyokuthi behambe bekwanisa ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asebeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambelawo ama-emergency amalutshwane akade efikile. Kule ncwadi evele ku-department yamadokotela amehlo ophthalmology bebhala besithi labo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende katshengiseli ukuthi idaba leli ulithatha ngendlela olisinda ngayo, katshengiseli ukuthi libe sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo wathe labo hhayi kabasakwanisi.
Alo-ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano wenkokheli ezitshiyeneyo ama-CIO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum oyenzelwa kwele Ivory Coast. Umnangagwa utshelele umhlangano ukuthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi bengethuswa ngumthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization ukuthi awusoze ubenqabele ukwenza umsebenzi eZimbabwe ngoba sowaguqulwa ukuthi awusabambi ngamandla abokuza ukuthi baphe izizalwane zeZimbabwe ingxenye yezabelo zamankampani abo. Kusenjalo bakhona sebeqalisile ukukhonona ngehambo zikaMnangagwa besithi seziziningi kakhulu njengalokho kwakwenziwa ngowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena.
Ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umbabakhokheli abeseSadak ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSadak kuyiyo vele esiphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast kasibona ukuthi Ivory Coast e-West Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwasokhathesi kulezi thembiso ezingengazenzileyo egcotshwa ukuba ngumongameli kakukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongenalutho olukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe abaku-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulumela abesekigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasiboni thina esingathi nayo i-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona Mnumzana ukubana ukhetho soluseduze uMgabe nganguye kade ngumongameli. Siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esewayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa. Kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa, simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukubana ukhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military, kutsho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF guys zange ihlale phansi zathi siqede ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo. Bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rallies kaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru. Bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungenela kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.
lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena ingcwethe ecubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezisebenza labasakhulayo phansi komanyano we-National Association of Youth Organization le-Council abatsha ukuba babhalise ukuze baphatheke kukhetho oluzayo e-Leave No Youth Behind campaign bathi bafuna ukukhweza emthethwandaba udaba lokulungisiswa kwezinye zezigaba zesisekelo sombuso esitsha. Umevisi kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke osefikise iminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ilungelo lokuba abhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze aphatheke laye kwezokukhethwa kwenkokheli kahulumende elizweni. Kodwa isisekelo sinye bathi sivetha iminyaka etshiyeneyo kwabafisa ukuncintisa ezigabeni zonke kusukela esokuba ngummeli wezakhamizi kusiya kwesikamongameli. Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe elizweni, umnumzana Chelesani Ntungakwa, uvumelana nabasakhulayo laba kuzikhalazo zabo kumithetho ephikisanayo lapho sekukhulunywa ngodaba lweminyaka ekuncintiseni lasekuphathekeni kukhetho. Kodwa uNtungakwa ubaxwayisa ukuba bakhulume ngalizwi linye.
Kufanele ukuthi inhlanzi awusoze uphonge ukuthi inhlanzi ngamawemusi. Ubona makuyukuthi inhlanganiso la emela abasakhulayo abatsha balelungele ukutshela abatsha ukuthi lina lingayivota mase into zingakalungiswa. Akuncedi lutho, bayakwazi ukuthi ontanga laba yibo abaningi singathi kupopulation yeZimbabwe, yibo abakhangelelwe ukuthi khona bazavota ikhakhulu abantu abale singathi iminyaka engu-18 kusiya ku-21 laba balelungele ukutshaya umkhankaso behamba kumaphalabeni bese umthetho lo ukuthi lalivote kulo mthetho lo ivoteni liyayilahlela egangeni lingayi, sibone ke ukuthi kuyaphumani kusalungiswa lokho. Yikho mina ngisithi khona amanyathela amaningi kumele abantu becabange, ngoba ngokuya kwesikhathi phela ukuvota yikunika ilizwe ezandleni zomunye umuntu.
Uyabaxwayisa njalo ukuba behlukane lomkhuba wokuvuma ukusetshenziswa kwezodlakela ngabafuna lezi zikhundla zaphezulu, kodwa bancintise labo ngobuningi njengesibonelo sokutshengisela ukuba sebezimisele ukuphatheka kwezombusazwe.
Iningi labantwana lebonabo mbeni ontanga bebesetshenziswa ngabadala bepolitiki, benika utshwala, benika into ezibhenywayo, bengaziniki labo ithuba lokucabanga. Bekunjalo, akula ndaba ukuthi bekuyiphi inhlanganiso engaba yizano mbeni i-MDC. Ukubona kwami-ke kufuna ukuthi mabe senza njalo le nhlanganiso enayo idingeke labo bantu abangangena kulapho abumele kungenwe khona. Maze behambisa udaba kumbeni kuphalamenti ngabe kungaphi, ubona kwami kuyabe kungcono. Akuncedi ukuthi bephonge ukukhala, umuntu onke phela layo ulezikhalazo kadesi kumele sibenzelele. Abantwana bezikolo sebelezikhalazo labo, sebefuna ukuthi bebe ngabantwana abangatshaywayo, omunye lomunye ulezikhalazo. Kodwa-ke okwamafitshane ludaba oluhle lufuna nje ukuthi abantu bebone amanyathelo aqondileyo abangawathatha.
Ukhuthaza ukumanyana kwabasakhulayo laba kunjongo yabo le kungakhanyelwa ukuthi lo ofuna ukungena esikhundleni ngowaliphi ibandla.
Kodwa simele sinanzelele ukuthi isikhathi siyahamba, akula kungaswelakala ithuba elokuthi udaba lolu lungiswe singakafiki kwisikhathi sokhetho. Siyakwazi ukuthi thina ngo-2018 kuzaba lokhetho. Okokuqala, okwesibili, mina ukubona kwami bebeyahlanganisa bonke labo ontanga abafisela ukuthi bethole izikhundla zingaba ngama-MP kumbeni abaleminyaka engamashumi amabili lanye 21, bebambanise njalo lalabo ababe bahlanganisile, behambe belenhloso yokuthi thina silabo abantu abamele umbeni abantu ababe ngabe ngabezani ngabe MDC bengama-independent asekwazi. kumbeni bebe lombono singathi bebe le evidence ukuthi abantu bakhona bakhona.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke oleminyaka elithumi nasificaminembili ilungelo lokuphatheka ukhetho ngendlela yokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota loba kuncintisa kuyiloba yisiphi isikhundla ku-section 67 subsection 3 lo section 67 subsection 3b. Isisekelo sinye sibuya njalo sithi kulentanga evunyelwayo ukuncintisa kusiya ngesigaba okuphikisana lokuthiwo kusigaba 67 subsection 3 isigaba 91 subsection 1b bathi singumgoqo wabasakhulayo lapho befisa ukuncintisa kukhetho lukamongameli njengoba sikubeka sobala ukuba lesi sikhundla sincintiswa ngosefikise iminyaka engamachumi amane. Abasakhulayo laba bathi konke lokhu kuphambana lokuthiwa isigaba 56 kusisekelo sombuso sona esithi malungabi khona ubandlululo kwezokutholiswa kwamathuba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 ngo-8 ntambama lapho esixoxa khona ngokudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC. Okay, sizwe esivela kwamanye amazwe. Indodana kawayengumongameli Jose Eduardo dos Santos wele Angola umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika okuyimali ayikhiphe elizweni esiyayifaka ebhanga lakweLebhilitani. UZulu wase-Egypt uqalise ukuvota lamhlanje ekuseni kukhetho olukhangelelwe ukubuyisela embusweni umongameli Abdel Fattah el-Sisi okweminyaka emine elandelayo. U-Al-Sisi uncintisana lomuntu oyedwa kuphela uMusa Mustafa Musa. Abogatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo lwe-National Parks and Wildlife bathi sebenikeze amapholisa ubufakazi obuveza ukuba owayengumongameli uRobert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo ekuthengisweni kwempondo zendlovu phandle kwelizwe. Lezi mpondo zibikwa zazikhitshwa elizweni zithiwa izipho ezazithunyelwa izihlobo labangane emazweni anjengeleMelika, China, Dubai lamanye. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Jaramba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa khona eqalisa ukucubungula leli cala, ngakho-ke umsebenzi ulakho ukuthatha isikhathi esithile. UNkosazana Mugabe etheswa njalo amacala enkohlakalo emsebenzini njalo okuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide lamadayimani. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo olwe-National Parks umnumzana Dinashe Farao othi ngempela lobo bufakazi bukhona njalo sebebunikeze amapholisa.
Zatakaita isusu se department rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka.
Tina njengabogatsha lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zendle sanikeza amapholisa obufakazi esinakanela ukuthi kunganceda ekucubunguleni leli cala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe. Okubuya engqondweni zami masinya yibufakazi bencwadi eyalotshwa ngumqondisi wogatsha lwethu Nyakenye ngumfufu lapho yeofisi yowayengumongameli yaloba incwadi yokucela imvumo yokuphumisa impondo zendlovu phandle kwelizwe. Lesi sicelo asizange samukelwe kakuhle ngumqondisi walolu gatsha owala ukunikeza leyo mvumo. Uthe eseyalile usayina leyo ncwadi wazozibona esethintwa ngocingo ngumqondisi wehofisi kwaye ngumongameli esithi ufuna na umongameli abe nguye na omthinta ngocingo ukuze apheleyo mvumo. Ngokwethusela ngale indlela, umqondisi lo ubikwa wahle wasayina lolo kwalo esebanjwa ngamandla ukwenza njalo.
Alo ke bekungumnumzana Tinashe Farao esikhulumele sogatsha lokulondolozwa kwemvelo ebekhuluma le Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo nkosikazi Mgabe ngaleli cala letheswayo, kodwa iStudio 7 ithinte umkhokheli webandla elitsha eleNational Patriotic Front eliyazakala lisekelwa wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe, umnumzana Ambrose Mtiniri, othi la ngamacala okubazelwa etheswa unkosikazi Mgabe ngoba kuphathelane lezombusazwe. Inhlanganiso yobona ngezomkhuhlane wegcikwane le-HIV e-National AIDS Council ithi inani labantu abanatha amaphilisi okwehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni kobulawayo seliqansile, njalo ithi ngomnyaka ka-2017 inani labantu ababanjwe imikhuhlane yengulamakhwa iqansile. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lokho kuphume ekwethuleni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, inaki ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethulwe yinak ikuthi inani labo mama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabo mkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labo mama abahloliweyo kobulawayo baphose baba zinkulungwane ezilichumi i-9862, kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1852. Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo osebenza lenak umnumzana na Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula emkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilichumi i-9846, okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili 8419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abalemikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli ukuthi zivikela nxa besiya emacansini.
Sikhangela ama sexual transmitted infections, ama sticky as long we are still getting ama sticky AIDS emaningi. So what is evident in these two figures, these ones as ama STIs and these ones, the evidence here booking for laba leza ama sticky lezana, this is the evidence of people who had hepatitis. But look at in 2013 ama sticky lezana decline. 2013 I want to have 14,000, yeah? But 2017 I have 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse, if those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
Kule-PEP. So I'm saying abantu they usually confuse this. Umuntu agijima e-pharmacy ayidingani PrEP, not even the PEP. I-PEP inathwa umntwana o-negative before you are exposed. I-PEP we inathwa after exposure. We have got people abazi-exposed abasehamba siyacela i-PrEP, not i-PEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate siyabona ukuthi iyaqansa siyaphezulu ngoba this is our future generation. But iyabona ikhwele njani from 3 to 8%, that is high. Aso fike incane leyana means ukuthi age group lana bakithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile, this is the age group abafake social media, abale access to information. But you are seeing HIV, new HIV infection emerging that age. Yet, diversity, Namafisha, what? See that.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa kuhlolwa basikhuthaza ukuthi sibuye labomkethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhlupho engisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi nxa kuhlolwe mina kulungile ngoba naye ahlabe kwazi ukuthi yena laye uminjani nama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Nxa besihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babezele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi batestelwane lokuchebuke kuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavile batestiselwane bengabalalolo lwazi obaba mbone ngani kuthiwa banganelisa ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi betestwe.
Okunye okuvezwe yinakhi ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqansile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba kuthi owabomama ngetshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqansa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli welinye lamacele alwisanayo awe MDCT unkosazana Thokozani Khuphe oxotshwe bandleni ngelinye icele elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngeviki edluleyo lamhlanje uphe umbono wakhe ngokuxotshwa kwakhe labanye abagoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa lihlale umhlangano wedalela phezulu lalelo bandla laphuma lesinqumo sokuxotsha uMakhuphe umqoqi wenhlelo umnumzana Abednico Bebe isikhulumeli sebandla umnumzana Obetigutu kanye labanye. Abaxotshiweyo ngumnumzana Chamisa bathi kuyamangalisa ukuthi baxotshwe libandla abavele bebengela budlelwano lalo njalo lo othi ubaxotshile ekwenza engalandeli isisekelo sebandla. UMakhuphe uthi bakubeka sobala emhlanganweni wakobulawayo we-amphitheatre ukuba abalabudlelwano labantu abalobudlwangudlwangu njalo abangalandeli isisekelo sombuso. Ethi njengebandla balesisekelo sombuso esiphawula ukuba baziphathe njani.
Into okuqala engikade ukuthi ngiyikhulume ukuthi thina njengephathi sile constitution. I-constitution yekhulumayo ukuthi uma upresident engekho yibini okwenzakalayo. Saza sakhuluma ekuqaleni ukuthi laba othamisa labanye bakhe abafuni kulandela i-constitution yephathi. Yikho benza izinto okungekho ku-constitution yephathi. Bayenza izinto ngodlakela ukuthi bethathe iphawu. So thina sikwalile lo. Thina mhlaka 18 March saba le meeting e-amphitheatre. Sayakhuluma ukuthi thina kasisoze sisebenzele abantu abangafuni ukuthi belandele i-constitution yephathi. Asisoze sisebenzele abantu abalodlakela abasebenzisa i-violence ukuthi bethathe iphawu.
Uqhubeke ethi uChamisa nguye owazixotsha ebandleni labanye bakhe abavele besephula isisekelo sebandla kungakhathalekile ukuba ekwenzeni kwakhe lokho usekelwa ngobani.
UChamisa nabanye bakhe sebezikhiphile bona ephathini ngokuthi sebehluleke ukuthi belandele i-constitution yephathi eyiyo esitshelayo ukuthi yibuyini okumele sikwenze yibuyini okungamelanga sikwenze eyiyo okumele siyilandele.
Umnumzana Abednico Bebe omunye wabaxotshwe nguChamisa uthi kakatholi incwadi evela ebandleni lakhe imazisa ukuba uxotshiwe. Ukubangwa kobukhokheli kusuke kwaqansa ngemva kokubhubha kukaTsvangirai kuze kube lamuhla osokudale ukuba labo abakhethwa iCongress baxotshwe ngabangakhethwanga iCongress bethi balandela isisekelo sebandla okunakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu kuphetha ke uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ebezikhokhela. Amapholisa abikwa enikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo. Selugciba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.